Ichokwadi chikuti the City General Council yaka ita resolution yekuti ma union aya akwanisi kuuya ku General Conference iri kuitwa musi wa 29 October 2021.
Sei masangano maviri awa achirambidzwa kupinda mumusangano mukuru uyu.
Chekutanga ndiche kuti tione kuti R2C yatora ZCTU kuenda nayo kumadare imbori chii ine ukama wakadii ne ZCTU. Musi wa 26 June, General Council ye ZCTU purported to affiliate R2C.
Saka vamasvingwe kana vaikaitwa nhengo ye ZCTU chaipa chije
mutemo we affiliation aona kutedzerwa ndati constitution inoti kana union she affiliate inzinoitwa chete ne general council iri mu session by 3/4 or 2/3 majority izvi hazvina kuitika hapana kana voting yakaitwa constitution haina kutedzerwa saizvozvo R2C haisi tori nengo yeze city u takanyorera mukuru munyore mukuru weze city u tichimutaura kuti zvigadziriswe izvozvi general council inofanira kugara pasi yotedzera mutemo yovhota yoonekwa kunzi R2C ya affiliated here ne 3/4 75%. Chechipiri ndechekuti vamhanya kumatare vachiti nyaya yenzwiswe chimbi chimbi. Maonero angu hapana chimbi chimbi iripo nekuti musi wa September ava vanga vatotaurirwa kuti ndo resolution yaitwa necessity vanga varitorimo. Tabvapo takaita ma general conference mairi ma young workers tikazoitazve ye ma women havana kuparticipata umomo. Chechi tatu ndechekuti congress general council imiswe asi havasi kuratidza kuti chingaitike kwavari ndechei congress ikaenda mberi kuti pane irreparable harm here ingaitike kwavari havasi kuratidza izvozvo nekuti ivo havana kana munhu ari kumira secandidate pane vari kuvhoterwa saka congress haingamisirwe izvozvo ndomaonero angu aya.
Asi sei nhasi ZCTU yave kuti R2C haisi nhengo yeZCTU yaidini kuzvitaura pachena nguva yose iyi pasati pave nesarudzo dziri kuda kuitwa.
The political dynamics dziri muZCTU ndedzekuti R2C yakaberekwa navamutasa vanova candidate ichari kukwikwidza pageneral conference. Vamutasa vanovimba kuti R2C kana iripo ichati mavhoti avo awedzerwe. Zvakaita ZCTU zvakaitika musi wa 26 June. Hapana nguva yati yaperaba zvekuti tinganzi takazvinonokerei kuzvitaurira. Dambudziko nderekuti anenge ari sachigaro pakaitika izvi ndivamutasa. Vamutasa ndozve vari kuda kuti R2C ivavhotere. Ndopane dambudziko.